tiri kushushikana zvikuru. Ndinoona kuti mana fikasa munyokwira zvikuru. Tinoshushikana kunyanya tichaza kuti makesi akawanda ari kubva muna tinoti maquarantine centers. Saka zvinoreva izvo kuti pane possibility yekuti makesi aya haasi kubva kunze, asi pamwe vanhu vari kutapurirana vari mukati memaquarantine facilities. So saizvozvo zvosana chiremba vekodzero dzevanhu pamwe chete nemagweta ekodzero dzevanhu taendesa hurumende kukoti tichitraya kuti hurumende igadzirise maquarantine facilities kuti ave ari pastandard yekuti vanhu havatapurirane zvirwere vari mumasenders iyayo. Chechipiri tinoti hurumende ngaitarise kuti kuma illegal ports of entry kuri kupinda nevanhu munyika kunge kuchigadziriswa kuchivharwa so that tisakwanisa kunge tichiita macases anopinda munyika zvisina kutsarukana. So tiri kushushikana zvikuru uye tinovimba kuti hurumende ichaacta, asi isuwo taenda kumatare ezimhosva kuti tione kuti nyaya yemaquarantine facilities yagadziriswa nechimbi chimbi.
Inzira dzipi dzamunotarisira kuti dzingagadziriswa nadzo maquarantine center yatichiona kuti hurumende iri kuitiwo iri kuitawo painogona?
Pane zvinhu zvinogona kungoitiwa zvisingade mari yakawanda. Semuenzaniso vanoda sipo yekuti vange vachigeza maoko avo vari mukati memaquarantine facilities. Vanhu vanofanira kunge vachigara padistance inorekomendwa pane kuti vanhu varare varisiri 1 meter apart vari mumaquarantine facilities imomo. Kuwanikwa kwemvura tinozoona vanonochera mvura nemabhaketi kuvachizotapurirana chirwere pavanenge vachinochera mvura kwavari kuenda ikoko vari mumaquarantine facilities. Saka tinoti the basic things zvinongoti munhu wese anofanira kurarama indignity ndizvo zvinofanira zvirimo mumaquarantine facilities.
Tiri kuonawo kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika hwaramba huri pavanhu vana. Zvinove munongedzo wekuti pane zviri kuitwa nehurumende zvinogona kunge zviri kudzivirira rufu. Munoti
tifunge kuti tingati kusafa kwevanhu necovid inyaya yekuti hurumende ine zvairi kuita. Kusafa kwevanhu necovid inyaya yekuti parizvi tangoitawo lucky senyika kuti tichine macases atinongangoti mamild cases ndo akawanda. Asi tikaita masevhie cases tinoona kuti pamasevhie cases mana atakaita vose vakange vachirasikirwa neupenyu. Zvinoratidza izvo kuti hurumende haina kugadzirira, haina kapasiti yekunge.